Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vatereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 8/2023 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Isu hatiwirirani nemutongo waitwa neConstitutional Court. Zviri pachena kuti waita political judgment vateerera mafaction nemamwe mapato zviri pachena izvozvo.
Dare reConstitutional Court roramba kutambira chikumbiro chemutungamiri weMDC vaDouglas Monzora chekuti gwaro remiganhu yekuvhota risendekwe parutivi. Gamba renyika vaAbraham Kabasa voradzikwa kumarinda eHeroes Acre.
Chikoro chiri kuti chakuda $30. Chotishamisa ndechekuti izvo legal tender yedu
Zvikoro zvovhurwa nhasi vabereki vachigununguna nekumanikidzwa kubhadhara imwe mari yedzidzo nemadhora ekuAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro-soro munyika reConstitutional Court nhasi rarasa chikumbiro chakasvitswa kudare iri nemutungamiri weMDC vaDouglas Monzora chekuti gwaro rekutara miganhu yekuvhota kana kuti delimitation report rakaitwa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rinzi harina kuitwa zviri pamutemo rosendekwa parutivi sarudzo dzombomira kuitwa. Frank Chikore anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wevatongi munyika Chief Justice Luke Malava avo vanga vachitungamira dare rezere reConstitutional Court rine vatongi vanomwe vati vaona zvakakodzera kuti vageze maoko avo panyaya iyi vachiti magwaro vamonzora hana kunyatsonyorwa zvakanaka. VaMalava vati vachapa zvikonzero zvizere munguva pfupi iri kutevera. Gweta ravamonzora muzvinafundo Love Momaduku vatenda kuti izvi ndizvo zvaturwa nedare.
Dare rati iro harisi kuda kunzwa nyaya yedu vachiti manyoriro atakaita nemakumbiriro atakaita kuti vatinzwe haasiwo madiri avanga vachidi. Tinozviremekedza izvozvo tema gweta tinoziva kuti ndobasa record tazvinzwa tichaentendera nezvavataura izvozvo asi tinoona kuti havana kutarisa nyaya yatanga taunza. Nyaya yatanga taunza yemaclients daina kutongwa nhasi. Nyaya iyi ndeyekuti chekutanga report yakabudiswa neZimbabwe Electoral Commission yeZEC yedelimitation haisiri pamutemo pebundwe remutemo yakashata haisitombori zviri pamutemo izvozvo hazvina kudairwa nedare. Then imwe ndeyekuti izvozvo zvekubudisa report yakadaro zvakatyora kodzero yemaclients edu vamonzora president weMDC neMDC yacho kuti ivawo maclients edu vane kodzero yekuti election muZimbabwe iitwe pakachena iite yainonzi muchirungu free and fair. Hazvina kupindurwa neConstitutional Court izvozvo.
VaMaduku vati vachasimudzira nyaya iyi kumberi zvisinei nemutongo watorwa nedare nhasi vachiti vachaenda nenyaya iyi kudare repamusoro reHigh Court.
Saka isu kuti tataurira yenonzi address tataurira maclients edu kuti zvavangakwanisa kuita kana vachidoda kuenda mberi nenyaya iyoyo vanenge vaakuenda kudare dare remuno rinenge rinonzwa nyaya dzese.
Dare risati ratora danho iri ranga rarambidzawo gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaJeremiah Bhamu kuti vanzwikewo panyaya iyi seshamwari yedare vachiti vanga vachifanira kuzvimirira sezvo vari gweta. Mapepa avo ari pamberi pedare vaBhamu vanga vachida kuti sarudzo dzienderere mberi sezvakatarwa mubumbiro remitemo. Rimwe remagweta avo vaUbert Mandinde vati zvagurwa nedare panyaya yavaBhamu zvichanetsa mune ramangwana kana pakazoita umwe munhu anenge asiri gweta anenge achidawo kunzwikwa mudare panyaya inenge raunzwa kudare nomwe munhu.
Napamusoro paizvo zvozvo vabvanzi vachibviswa pakuvachamari yedare. Tirova dare rasa rasizina shamwari iyo inotaurawo dzimwe nyaya dzinenge dzisina kunge dzakauyiswa neavo vari kukumbira neavo vanga vachiri.
Zvichakadai vamonzora vatsanangura mutongo waturwa nedare semutongo nechekuita nezvematongerwo enyika.
Isu hatiwirirani nemutongo waitwa neconstitutional court. Zviri pachena kuti waita political judgment vateerera mafaction emamwe mapato. Zviri pachena izvozvo. Saka isu seMDC hatisi kuzogumira ipapo. Hatisi kuzozorora kusvika delimitation report yakaitwa neZEC yabviswa kana kuti yaitwa revised.
Vamonzora vanga vachida kuti dare rimise sarudzo idzo dzakatarisirwa kuitwa muna Nyamavhuvhu wegore rino kana mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatara zuva resarudzo iri. Vamonzora vanoti commission inoona nezvesarudzo haina kufambisa basa rayo zvakanaka mukutara miganhu yematunhu achaitwa sarudzo dzemakanzura nenhengo dzeparamende. Saka nekudaro sarudzo idzi dzinofanira kumbomiswa ZEC ichipiwa mukana wokugadzirisa gwaro remiganhu iri. Zvaitika mudare zvinoreva kuti sarudzo dzave kuenderera mberi pachishandiswa gwaro reZEC iri. Uye vamunangagwa vakatotaura kare kuti vachazivisa zuva iri chero nguva kana zuva iri ratarwa. Veruzhinji vane mazuva maviri chete anenge asara kuti vanyorese kuti vagokwanisa kuvhota musarudzo dzegore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Tichiri panyaya dzange dziri kumatare, dare repamusoro reHigh Court rasendeka parutivi mutongo wedare raMagistrate wegore rakapera wekubhadharisa munyori wemabhuku ane mukurumbira pasi rose Tsitsi Dangarembwa neshamwari yake Julie Barnes faindi yemadhora emunyika zviuru zvinomwe, vachinzi vaida kukurudzira vanhu kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati apo vaviri ava vakafora mugwagwa vachiratidzira. Vaviri ava vakaratidzira muna chikumi 2020 vachikurudzira kuti kodzero dzevanhu dziremekedzwe pavakazosungwa. Gamba renyika vaAbraham Kabasa avo vakashaya musi wa29 kubvumbi varadzikwa nhasi kunzvimbo inovigwa magamba yeNational Heroes Acre muHarare. Urongwa hwekuradzikwa kwavo hwatungamirirwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avatora mukana uhu kuzivisa vanhu nezvekufamba kwavakaita kuBritain paurongwa hwekugadzwa kwamambo Charles wechitatu. Godwin Mangojga anoti panyaya inotevera.
Mumashoko avo pakuviga kwavakabasa, vamunangagwa vakurudzira veruzhinji kuti vachengetedze rusununguko rwakaunzwa nemagamba akaita savakabasa. Vamunangagwa vatenda mushakabvu nebasa raakaita panguva yehondo apo airapa varwi wehondo yerusununguko kuvapa mishonga nezvekupfeka apo aive mukuru wechipatara chemakosa kwamutoko.
Of our armed struggle required men and women of extreme courage, bravery.
Pakatanga hondo paida varume nevakadzi vakashinga savakabasa avo vaibatsira varwi vehondo yerusununguko nechikafu chokupfeka pamwe nekurapa vainge vakuvara.
Vati nekuda kwemabasa vakabasa, chipatara chemakosa chakazovharwa vakaendeswa kumutoko General Hospital uko vakazosungwa vakakandwa mujeri mushure mekubatwa nemhosva yekubatsira varwi vehondo yerusununguko. Muna 1980 vakasarudzwa kuva mumiriri wemutoko mudzi constituency. Muna 1985 vakasarudzwa kuve mutevedzeri wemutauri weparamende. Muna 1990 vakasarudzwa kuve gavhuna wedunhu reMashonaland East. Vachitaurawo nezvemamiriro akaita zvinhu munyika, vamunangagwa vati hurumende yavo iri kuedzana pose painogona napo kugadzirisa ukama hwayo nedzimwe nyika senzira yekusimudzira upfumi hwenyika nemagariro akanaka evanhu.
Events such as my attendance at the coronation of King Charles this last weekend,
zvinhu zvakaita sekuenda kwandaita pakugadzwa kwamambo Charles musangano weTransform Africa Summit pamwe netrade fair zvinobatsira mukutengeserana nekudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika.
Vatu wapo nyika ya tarisana nesaruzo gorerino, zvaka kosha kuti vanhu vabude neuwandu wavo kuti vachengetedze rusununguko rwakaunzwa namagamba akaita savakabasa nevamwe varere munzvimbo dzakasiyana siyana munyika yese. Vatiwo vanhu vanofanira kuvhota murunyararo.
As we prepare for the elections, I once again call upon every Zimbabwean to say no, no.
Sezvo tava kugadzirira sarudzo, ndinokurudzira zvakare kuti ngatisiyanei nemhirizhonga tivhote murunyararo.
Mutauri wezanupf Chris Mutsvangwa vati vafara chose nekukokwa kwavamunangagwa vachiti zvinoratidza kuti Zimbabwe yari kugadzirisa ukama hwayo nedzimwe nyika. Asi mumwe wevatevedzeri vemutauri webato guru rinopikisa reTriple C vaFelix Mafam vaudza Studio 7 kuti ukama hweZimbabwe nedzimwe nyika hunonaka chete kana hurumende yeZimbabwe ikaremekedza kodzero dzevanhu.
Vanoda kutongwa kwakanaka ino demokrasi vakavapa zviga kuti ita zvakati mahuman rights, rule of law, makotsi ngave independent, mainstitution akafanana nezeki ngava independent, asi zvese zviri kumbunyikidzwa.
Vakabasa vasiya mudzimai amai Miriam nevana gumi nemumwe vange vave nemakore makumi mapfumbamwe nerimwe kana kuti 91 years vakafa nechirwere chegomarara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Zvikoro zvavhurwa nhasi, asi vamwe vabereki vari kuchema-chema kuti havasi kukwanisa kubhadhara mari dzedzidzo sezvo zvimwe zvikoro zviri kuti zvinoda madhora ekuAmerica pane chimwe chikamu. Izvave kutyirwa kuti zvichapa kuti vana vakawanda vatadze kuenderera mberi nedzidzo. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Zvikoro zvakawanda kusanganisira Chinoe High, Kuchama High, Falcon College, Northwood Seventh Day Adventist zvakaudza vabere kuti vanofanirwa kubhadhara imwe mari iri mumadhora ekuAmerica. Mumwe mubereki ane mwana paChinoe High vaIsrael Nyandoro vanoti izvi hazvisi nyore.
Chikoro chiri kuti chakuda maUS dollars 30. Chotishamisa ndechekuti izvo legal tender yedu ya US dollar here chete. Nukishitaka swipe mari chibadara mafizu kuchikoro kiko mwa account chikoro. Asto chenda kuchikoro, chikoro chinota chitambire mari iyo.
Mutauro webazi rezvedzidzo yepasi nepamusoro vataungana ndoro vanoti zvikoro hazvofanirwe kubhadharisa mari dzisina kutenderanwa nevabereki.
Vaya vanayo forex vanobvumidzwawo kubhadhara forex kuschool fees. Vaya vasina vanokwanisa kushandisa mari yedu yemuno muZimbabwe.
Sachigaro wekomiti inofambisa mabasa paChinoe High vaBlessed Mhlanga vanoti vabereki ndivo vakasunga chisungo chekuti vabhadhare mari yemadhora ekuAmerica vachiti zviri pamutemo.
Vabereki vega paAGM nekurwadziwa nekuda kuti vana vavo vadye zvinovakwanira zvinovada. Vabereki vega ndivo vakataura kuti isusu tinoda kubhadhara mari yedu in United States dollars.
Vabereki vane vana paNorthwood Seventh Day Adventist vanonzi vabhadhare mari iri pakati pemazana matatu nemazana masere kana kuti US 375 neUS 890. Vari paFalcon vanonzi vabhadhare mari inodarika zviuru zvishanu kana kuti US 5665. Mumwe mukuru wesangano rinomirira vadzidzisi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Raure vanoti zvikoro zviri kungotevedzera hurumende iyo yave kubhadharisa zvose zvainoita nemadhora ekuAmerica.
Magoods and services ese akubhadhara maUS dollars. Changosara chete vashandi vari kuitirwa utsinye ane maemployers vachinyima maUS dollars for masalaries.
Mukuru werimwe sangano rinomirira vadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavafira Joe vanoti
tinoona kuti mutemo wakanaka unoti vabereki ngavabhadhare nemari yavanokwanisa. Asi tatiroda kutotaura nechekuti vana tavataungana ndoro ava they have lost control yamaschools. Aizve mutemo hapasisina maboarding schools akungobhadharisa mari nemaus dollar chete.
Mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vakainesi paradza vanoti vabereki vafanirwe kuponderwa musaga sekatsi.
Vakangokomplaina pasocial media hazvibatsiri, ngavakomplaine kumastructures ehurumende akanangana nezvedzidzo.
Nyanzvi munyaya dzedzidzo dzinoti nyaya yekuwedzerwa zvakanyanya kwemari dzechikoro ichapa kuti vana vakawanda vagume vogara kumba. Imwe ongororo yakaitwa neUNICEF inoratidzawo kuti uwandu hwevana vari kusiyira chikoro panzira hwasvika zvikamu makumi mana nemanomwe kubva muzana, kana kuti 47%. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Reserve Bank of Zimbabwe yaparura imwe mhando yemari kana kuti digital gold tokens inoshandiswa sechibatiso chegoridhe rinenge rakachengetedzwa kumatura ebhanga iri. Hatina kukwanisa kubata mugovernor weReserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangudya, kuti tinzwe nezvenyaya iyi sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi mashoko kuvatori venhau vakati mari iyi inogona kushandiswa kuchengetedza uremu hwemari yemunhu uye inenge isingakurumidze kushaya simba sezviri kuita dhora remunyika. Pamukoto, dhora remuAmerica riri kutengwa nemadhora zviuru zviviri nemazana manomwe zvemadhora emuZimbabwe, kana kuti $1 is to 2700 Zimbabwe dollars. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara.
Hongu chaka chinongwa chakanaka. Tikuona nyika dzakawanda pasi rese dzimwe dzakuunzawo ma digital currencies as part of the digital economy. Zvinongoita kuti zvinowedzera ma currency mu economy. Kwa Paris na tukunya kushandisa ma US dollar na ma Zimbabwe dollar, saka ma digital coins haya ndi imwe nzira ya wano kwa nangu wachi shandisa mkutenga zinu or even mku ita store of value seja katarwa ne bangare Reserve Bank of Zimbabwe.
Saka chirongwa ichi chinosiyana papi nechakambo parurwa kumashuru wakochia chema gold coins.
I think chinonya wita asiyana ni ma gold coins deche kuti my gold coins are largely a store of value, but my digital coins are just a store of value chete. As aning going to say a currency in terms of day-to-day transactions, kutenga ne kutengeserana.
Takaona zvirongwa zvakawanda zvichiparurwa nehurumende nebanga guru renyika reRBZ kubva kumashuro. Ichi chanhasi ichi munoona chichizokwanisa here kugadzirisa nyaya dzemari munyika?
Hongu chirongwa chinobatsirawo kuwedzera makarenza aripo uye kuderedzawo zvakare probably high demand yema US dollar ndota tisiro especially from the central bank kuti chichaderedza demand yakanyanya yema US dollar remu economy irikuita kuti simba remari yemuno rirambe richiderera. Saka akagashirwa zvakanaka neveruzhinji zvinogona kubatsira mukuderedza demand yema US dollar zvokubatsirawo zvakada kuderedza kudonha kwakuchiita Zimbabwe dollar takatarisa kenzanisa nema United States dollar.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Numwa kubva kuvari kumirira hurumende yechiuto yemuSudan nevakaipandukira veRapid Response Forces dziri kuenderera mberi nehurukuro muSaudi Arabia. Mapato aya anoti arungotaurirana kuti aone kuti vanhu vangabatsirwe sei kwete kuti vamise hondo. Saudi Arabia yakavimbisa kubatsira Sudan nemari inosvika mamiriyoni zana kana kuti 100 million yakanangana nekubatsira vari kuda chikafu nezvimwe. Nhanganyaya yenhaurirano idzi yakatotanga nemusi wemugovera. Hondo pakati pehurumende yechiuto iri kutungamirirwa naGeneral Abdel Fattah Burhan nevakaipandukira veRapid Support Forces vanotungamirirwa naGeneral Muhammad Hamdan Dagalo yakatanga musi wa15 kubvumbi. Zvibvumirano zvose zvekuedza kumisa hondo iyi kana kwenguva pfupi hazvisi kuremekedzwa nemapato maviri aya. Sangano rinopa rubatsiro reWorld Health Organization, reWorld Food Program, rinoti chikafu chemari inosvika mamiriyoni gumi nemana kana kuti 14 million chakabiwa matura aro munyika iyi. Mukuzeya nezvehondo iyi, Marvelous Mhlanganyauye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Riki Mukonza vanodzidzisa patswane University of Technology.
Mauto ekunyika yeSudan ayo ari kurwisana ari kunosangana kunyika yeSaudi Arabia. Kune nhumwa dziri kubva kumativi maviri emauto aya dziri kunosangana ikoko.
Zvamira zvakadai tichitarisawo ivo vagari vemuSudan, munoona pane chichasanduka here mushure mekunge nhumwa idzi dzawanikwa idzo dzichisangana muSaudi Arabia?
Havasi kunyatsoratidza chiedza chekuti kusangana uku kuchaita kuti hondo imire, nekuti zviri kutaurwa ndezvekuti vari kungosangana chete kuti vagone kupa mukana kune avo vanobatsira vanhu vanenge vari pamatambudziko yainonzi pachirungu humanitarian aid, kuti vagone kuita basa ravo, vagone kubatsira vamwe vanhu vakakanganisika nokuda kwehondo iriko. Asi matimu maviri aya abudisa pachena kuti kusangana kwekungoti bedzi ivava vanobatsira vagone kuita basa ravo hazvisi zvekuti vari kutenderana kuti hondo imire.
Hondo iyi iri muSudan mungati yakanganisa sei nyika iyi, pangave pari pavagari kana zvimwewo munyika iyi?
Zviri kubuda kuti hondo iyi ihondo yaparadza zvakawanda. Tikutarisa zvivakwa, tikutarisawo nyaya yekuti yaita kuti vanhu vanodarika 300,000 vabve pavanga vachigara vachienda kumwe, iya inonzi internal displacement. Tinoona zvakare kuti pane vanhu vakati wandei vakafa nokuda. Saka kuramba hondo ichienderera mberi hazvisi zvinhu zvinoratidza kubatsira yeSudan, zvinhu zvinotongoramba zvichidzosera kumasure. Tarisa kuti nyika yeSudan haisi imwe nyika dzatingati dzakabudirira. Kusabudirira ikoko hondo inotowedzera kuidzosera kumashure pane payanga yavo. Asi kana ivo vemauto vasiri kutenderana vari kuramba vachiita zvehondo, hapana zvazvingaitwa. Ndoo nyaya iri kuSudan.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Riki Mukonza vanodzidzisa patswane University of Technology vachitaura vari parunare kuPretoria, South Africa, naMavelas Mhlanganyauye weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vafa nekuda kwemafashamu emvura akaitika svondo rapera kuDemocratic Republic of Congo. Uhwandu hwevanhu vafa hunonzi hwasvika pamazana mana kana kuti 400. Denda reasma rimwe rezvimwe zvirwere zvakategeshera munyika iro rinokwanisa kuvhiringidza utano hwemurapwa kana akasatora mishonga yake zvakanaka. Chirwere ichi chinopa kuti munhu atadze kunyatsofema zvakanaka. Ropafadzo Mapimidze anotipanyaya inotevera.
Vaimbova gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vanoti chirwere ichi chinobata mazera nemarudzi ose pasi rose. Vati kune zvinhu zvakawanda zvinokonzera chirwere cheasma uye zvimwe zvacho zvinhu zvatinorarama nazvo mudzimba dzedu.
Vana vanobatwa neasma vanomba mavo nemhaka yekuti pane makapesi anenge ari mumba imomo. Wall-to-wall kapesi ane ngozi vanhu vane asma nokuti anochengeta dust. Dust iro rinochengeta yatinoti house dust mite yokonzeresa asma. Saka tinoti visai makapesi wayo kana kuti garai muchasuka nemvura nesipo zviya chaizvo kuita shampooing nemvura inesipo zvinoitisa kuti dust riite shoma vana vasabatwa neasma. Dust chairo romurodhi mapollens kana nguva yemaruva yasvika vakutanga kubatwa neasma.
Dr. Madzorera vaendera mberi vachiti fodya chaiyo inokonzeresa kusafema zvakanaka kumurapwi ane denda reasma.
Fodya inogona kuitisa kuti ubatwe neasma kana kuti zviite wese naone asma kudhara. So vamwe vanobatwa asma kana vaexercise asi nemhaka yemushonga yatinayo mazuva ano hatisi kunyanya kukurudzira vanhu kuti varege kuexercisa. Kuexercisa kwakanaka, saka tane mushonga iri effective nyange uri neasma ukwanise kumhanya. Kaona vamwe vanhu vane asma vachihwina magold medal kumaolympics.
Chirwere ichi chinogona kuvavo mumhuri chichibva kuvabereki kuenda kuvana pakuzvarwa sezviri kuitika kuna amai Nyasha takaedza vekuNew Forest Estate muHarare vanoti vakazvarwa nacho uye chinombovabata zvakanyanya.
Semwana mudiki unenge usinganyatsozivi mapatterns ekuti chichaungaita kudzivirira kuti urambe uchikosora uchipindwa nechando. Asi takazoona kuti chainyanya kukonzeresa ndikaenda panzvimbo dzine dust ndaitanga kosora ndikasmela maperfumes kana mafumes akangosimba. Toti kana vanhu vari kupisa pamba chai kana kunhuhwidza kana maplastic kana matires imwe mweya inongotenderera mumhepo ndaitotanga kuwiza vaitonzwa chifuwa chaakutinhira.
Mumwe ane chirwere ichi sezvo chiri mudzinza rake mwana wemumwe mugari wemuHarare atarisai Malvin Mudyiwa ane makore 12 uyo anogara akarovha chikoro kana kupiwa mubhedha kuchipatara kana ave kuzarirwa zvokutadza kufema.
Ini ndine mwana ari asthmatic mwana wemukomana ane makore akusvika iyo 12. Mukomana uyu akaita zvokuzvarwa nayo nokuti mumiru medu tine vakawanda vane asthma kufurikidza nenini wacho tine asima. Mwe mukoma wakewo ane chirwere ichocho, mwe hanzvadzi yakewo ane chirwere ichocho, saka chirwere chomumba. Asi uyu mukomana ari kunyanya kutambudzwa nechirwere ichochi zvakanyanya mazuva ano.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Marian Kasekete vatsinhirawo vachiti denda iri rinofamba neropa remumhuri.
Zvinhu zvinoita kuti asima ite munhu apinde muattack zvinosanganisira kutonhora chaiko, kunze kukatonhora kunogona kukonzeresa kuti munhu apinde kana tupukana natinowanikwa mumachira magumbezi nemametrics atinorarira anonzi mahouse dust mite. Saka ndezvakakosha kuti magumbezi achinjwe, masheets achinjwe, machira ekurarira achinjwe kakati one day pavhiki.
Gore negore Zimbabwe inobatana nenyika dzepasi rose musi wa5 Chivabvu kucherechedza zuva reworld asthma day uye bazi reutano rinokurudzira varapwa vese kuti vaendere mberi vachinwa mishonga yavo zvikuru pamwaka watiri kupinda wechando. Hatina kukwanisa kubata mutauriri webadzi rezveutano vaDonald Mujiri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapimidze.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yekugadzwa kwamambo Charles wechitatu uye nyaya yekuganhurwa kwematunhu kana kuti delimitation kuitira sarudzo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Dare reconstitutional court roramba kutambira chikumbiro chemutungamiri weMDC vaDouglas Monzora chekuti gwaro remiganhu yekuvota kana kuti delimitation report riraswe sarudzo dzoendeswa mberi. Gamba renyika vaAbraham Kabasa varadzikwa kumarinda eHeroes Acre. Zvikoro zvovhurwa vabereki vachigunun'una nekumanikidzwa kubhadhara imwe mari yedzidzo nemadhora ekuAmerica. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Gift Dube munhau dzeIsindebele.
Sokuisikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7, ngomvulo mhlaka 8 kuNkwenkwezi 2023 ngoGibbs Dube. Ngendabeni zethu lamhlanje.
Idale eliphezulu ele Constitutional Court elikhangela ngomthetho welizwe ophezulu kulayo yonke eliconstitution lilahlile indaba akade siphanyeke khona.
Umthetho ndaba wekalile namhla uthonisa udaba lwebandla leMDCT ebelifuna ukuba kulahlwe imingcele emitsha yokuvota yadwetshwa nyakenye iZimbabwe Electoral Commission.
Kubebambe izinto ezingathi zintathu, i-token, igolide ye-digital currency, lokho okwemoyeni, imali yami yemoyeni leyami.
Elezimbapolitics okule mali yama-digital tokens ezasetshenziswa nguZulu lamankampani. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi elezimbabwe lilakho ukudlelana ngcono leBrithani lamanye amazwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Idale le-Constitutional Court lalile namhla ukuthonisa udaba lwebandla le-MDCT ebelifuna ukuba kulahlwe imingcele yokuvota yadwetshwa nyakenye iZimbabwe Electoral Commission kube sokumiswa ukhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umahluleli omkhulu uChief Justice Luke Malaba obelabahluleli abayisikhombisa utheba kubone kulungile ukuba bashiyane ludaba lolu ngoba incwadi zikamnumzana Douglas Monzora okhokela iMDCT bezingalotshwanga ngemfanelo. Umalaba uthe uza kupha izizathu zakhe ngesikhathi esilandelayo. Igqwetha likaMonzora uSpika Mfundo Love Momaduku uthi basahlolisisa okwethule ngumthethandaba.
The Constitutional Court decided right at the outset not to go into the merits of the matter.
Idale le-Constitutional Court livele latsho ekuqaleni ukuba lisoze lilalele esikade sikutsho. Bathi kasizange sikhulume ngendlela ekade izakwenza basilalele.
Umaduku uthe bazaludlulisela phambili udaba lwabo.
Abasithumileyo bakutsho sobala ukuba akabayifuni i-delimitation report. Ngaleso sizathu sizabuya e-High Court.
Umnumzana Witness Dube obona ngokuthula kwembiko kubandla le-MDCT uchasisa ngokuphuma emthethweni.
Ngifuna ukuthi abalaleli bakunanzelele mhlawumbe ukuthi indaba yethu kayilahlwanga ngokuthi ingela sisindo kumbe ingela mkanjo ilahle ngama technicalities lokhu esingakuthi indlela amadale aphatha ngayo amacala. Idale lithe lona kasethulanga udaba lwethu ngendlela akade izakwenza ukuthi yona njengedale liphezulu le constitutional court elive lawa amandla ukuthi liphe isinqomo phezu kodaba lwethu.
UMonzora uthi i-commission ebona ngokhetho kayenza ngomsebenzi wayo ngemfanelo ekuphawuleni kwemingcele ezasetshenziswa ngesikhathi kusenziwa ukhetho lokudinga abameli bedale ephalamende ama-council lomongameli. Ubefuna ukuba iZEC idwebe kutsha imingcele yokuvota. Kusenjalo idale leli lingangathatha isinqumo lesi lalile njalo ukuba igqwetha elive ilungelo luntu umnumzana Jeremiah Bhamu akhweze udaba lwakhe njengomngane womthethwandaba ngoba ubhamu njengegqwetha bekumele azimele ubhamu ubecele idale ukuba lenze isinqumo esokuthi ukhetho oluzayo kumele kuqhubekele phambili njengalokho okumunyethwe isisekelo sombuso welizwe. Igqwetha likabhamu umnumzana uBert Mandinde uthe okwethulwe lidaba leleli kudaba lukabhamu kulakho ukuhlupha nxa omunye umuntu efisa ukuya emthethwandaba.
Having touted himself as an expert, basically was meant to appear himself and not to be legally represented.
Kumalaba labanye bathi ubhamu njengomuntu wazi umthetho bekumele azikhulumele yedwa hathi ukumelwa ngamagqwetha.
Kolunye udaba umlobolo Dumo uThisi Dangarembo namhlanje uphumelele kusicelo sakhe sokuba wesulwe isigwebo sakhe kucala lokutshotshozela udlakela ngemva kokubotshelwa ukutshengisela emgwaqweni akwenza ngokuthula ngomnyaka ka-2020. Idale le-High Court lithi kwaba lokuphazamiseka ekugwetshweni kwakhe njalo lizakwethula isizathu salo ngokuhamba kwesikhathi. Igqwetha likaDangarembo umnumzana Harrison Nkomo utshele intatha lezindaba ukuba kusobala ukuba uDangarembo wayevele ngelacala. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
EleZimbabwe selethulele uZulu imali ebizwa ngokuthi ngama-tokens elesisindo segolide lisebhanga elikhulule lizwe. Ibhanga leZimbabwe Bank of Zimbabwe lithi imali le izatholakala ngendlela obekutholakala ngayo ama-gold coins. Ithi kuza kuba lezamba zemali zabantu lamakampani ebhanga ezibizwa ngokuthi ngama-e-wallets kumbe ama-e-gold cards. Ofisa ukuba le mali le kumele ayithenge ayisebenzise ekuqhubeni ezamabhizimusi kumbe ukuthenga impahla lokunye. Ingcweti ezizimeleyo zithi lokhu kakusoze kuncede ilizwe leZimbabwe elibhekane lohlupho lwemali ekukudeka nsuku zonke. Ukuze sihlaziye kudaba lolu sixoxele lomnumzana Rejoice Ngwenya, ingcweti kwezenotho okuhlanganiswe ye-Coalition for Market and Liberal Solutions.
Kubebambe izinto ezingathi zintathu, i-token, igolide le-digital currency, lokho okwemoyeni, imali yami yemoyeni leyami. Okukhona ukuthi nxa ufuna ukulungisa imali yoqoqo ye kusoba ukuthi ubhethe imali yakhona legolide. Kodwa nxa usungena ku-digital currency, i-digital currency iyasebenza yodwa njenge-bitcoin, i-bitcoin. I-digital currency iyafanana nemali yephepha kodwa iselulenjini. So nxa usunikwa i-token elibambane le-digital currency, vele kuyakhantena akutsho lutho. Nxa kuthiwa khona kule imali esisekelwa igolide, kakwenze imali i-token yakhona yona iyi-token ngokwayo esisekelwa igolide njengephepha, njengemali yephepha. Akuyenzi ukuthi imali eyobulenjini isekelwe igolide, kungathi vele kungaveli bengasinike ihlekwe i-bitcoin. So ikufaka isithwala ethukela. Iqiniso mfowethu ukuthi imali eyephepha leyana nxa ilizwe legolide eliningi kayibambanga kayisekele imali eyephepha legolide, akudingi wonke lokhu abakwenzayo. Ngoba i-digital currency isetshenziswa ngabantu abaningi abaselelenjini abale-internet. Thina i-internet yethu abantu abaningi lapha elizweni futhi abala internet ye-digital currency. Lokho kuyidlala ngabantu nje kuphela.
Ye, yikho kade ngifuna ukungena ngakho khonapho ukuthi kuthiwa kuzaba le e-gold wallet, le e-gold cards. Kuyabe kusebenza njani kona?
Right. Singaze sinanzelele sokuhambelana le e-cash. Anti kulabo e-cash, kulabo M-Pesa, kulabo bani. Imali vele i-transaction, umsika wemali osebulenjini. Kodwa phela nxa mina ngithenga into ngemali yobulenjini kumbe i-M-Pesa kumbe i-Connect kumbe yini, ngiyatransfera nje imali engiyabe ngiyilayo isiphala sami se-bank, ku-bank account yami yiyo ngiyihambisa imali. Ngingafaka imali yami ku-Eco Cash kumbe ngiyatransfera imali yami ese-bank. Le-gold bet le ebulenjini le igolide lakhona ngiyabe ngilikhethe, ngiyabe ngiyifake njani imali yakhona? Kutho ukuthi ngiyabe ngiyothenga i-token leyana hanje ugqiba kutho ukuthi ngiyahamba ngiyothenga i-token, i-token lakhona sengiyi-transfera sengiyifaka ku-gold bet i-currency. Abantu vele gabana i-internet.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ngumqondisi wenhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ukhangele ukuba eZimbabwe lizadlelana ngcono lamazwe entshonalanga kulandela uhambo lwakhe kweleBrithani lapho abenxuswe emkhosini wokugcotshwa kwenkosi yamangisi uCharles III. Umnangagwa wethule amazwi la namhla eHarare ngesikhathi kungcwatshwa u-Abrahama Kabasa eNational Heroes Acre. Utshele njalo intatheli zindaba esanda kuvela kweleBrithani ukuba wenze imihlangano embalwa lenkokheli yeCommonwealth. ELeZimbabwe lifisa ukubuyela kunhlanganiso le. UMnumzana Joseph Juma okudale leCentral Committee kubandla leZANU-PF uthi uMnangagwa uyishaye ekhaleni.
Ukhangela ubudlelwane esibe labo leBritain kusukela kusiba le ndaba ele reform ngo-2000 okutshengisa ukubana sesile 23 years kungela budlelwane kumbe ukubizana kumbe ukunxusana. Ngiyazibuza kathesi ubana ngabe kulokhu kungumongameli ubaba u-RG Mugabe esihlalweni kathesi besizanxuswa na ukubana sibuye ku-coronation le eka-King Charles III, and impendulo iba lula ukuthi nabe singeke sanxuswa. So kuyatshengisa ukubana ukuguquka kombuso sokungena ubaba uMnangagwa sokubisa ubudlelwano lokukhangelana kuhle lokukhulumisana kweZimbabwe lamanye amazwe.
Singathi kodwa kulabanye abakhulumayo lapha bathi hayi ukukhulunywa uMnangagwa kungani uyazikhulumela nje njengomuntu omdala kanyangazana iCommonwealth la ithe lungisa okumele ukulungisa ukuze iZimbabwe ibuyele kuCommonwealth njalo leBrithani lithe lungisa okuhlupha iZimbabwe.
Kuluma njalo yena nguye ozikhulumelayo nje kuphela ngenxa yokuzwisa ubuhlungu ngokubona i-progress eyenzakalayo phakathi kukahulumende weZimbabwe lamanye amazwe. Sikhuluma kakhulu ngeBrithain. Njengoba ngishilo, bekungasoze kwafa kwayenza ukubana sinxuswe kulo mbuthano obukhona eBrithain ngeRiphabhlik le eyadlulayo ekababa umga.
UMnumzana Joseph Juma ukudale leCentral Committee kubandla leZANU-PF besixoxa laye ekobulawayo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lonkosazana Ellen Shiriyedenga ukubandla leCitizens Coalition for Change othi uMnangagwa ukhuluma angakwaziyo.
Ukunxuswa kukaba kuMnangagwa eBrithani akutsho ukuthi sokulotshintsho indlela ilizwe leli elisebenza ngayo leZimbabwe. Nxa sikhangela incwadi ebhalwe nguminista okhangelane lezenguquko e-Afrika khona ngale Brithani, ukufake mgceke ukuthi ukubuya kukaMnangagwa kuzabanceda ukuthi bexoxisane njengeBrithani leZimbabwe ukuthi njengoba siyakukhetho lonyaka kuyi yini okumele kulingisiswe nxa sikhangelana lama-political reforms. Njalo bakufaka mgceke ukuthi i-embassy yaseBrithani ngapha eZimbabwe labo khona ngale bakhangele konke okwenzakalayo, ukuhlukunyezwa kwabantu nxa sikhangela ukuhlukunyezwa kukababa uJob Buskala le-conviction eyaphiwa umama uFatsai Mahere, le-conviction eyaphiwa ubaba uSkala. Njalo fakile mgceke ukuthi kulabantombazana bethu abebandla abathunjwayo bahlukunyezwa kakhulu yiZANU-PF yizigebenga ezi-aligned to iZANU-PF akula lutho olwayenzakala kibo.
Sizwa yena sithi hayi phela sokulunga khona ngale-ke kweBrithani neleZimbabwe lamanye amazwe.
So thina lokhu ukuhamba kwaMnangagwa khona ngale sikubona njengethuba elihle elizayenza ukuthi i-international community incedise ekuboneni ukuthi izinto eZimbabwe zihamba kuhle, kukhetho siya kulo lahamba kuhle, njalo ukuhlukunyezwa kwabantu kuyalungisiswa, bexoxisane ngakho ukuthi kuyalungisiswa njani.
Unkosazana Ellen Shiriyedenga ukubandla le-CCC besixoxa laye eseHarare. Izikolo sezivulelwe okwehlandla lesibili labafundi sebephindele njalo ngobuningi babo ukuyaqhuba izifundo, kubika uBathabile Masuku.
Izikolo zivule namhla, abazali babafundi bekhonona ngokukhuphuka kwendleko zesikolo kanye lezinye impahla eziphathelana lokwesikolo. Umnumzana Sibongumusa Dube olomntwana ofunda ihlala esikolo kumbe iboda uthi izikolo bezifuna kuhlawulwe abantwana bengakangeni emabhasini abathwalayo.
Bezifuna i-full payment of fees, bezifuna ama-receipt phambili kwenzela ukuthi bayenze phela i-clearance yomntwana, kwenzela ukuthi umntwana akwazi ukuthi angene ezimoteni zezikolo, particularly for ama-boarding schools. Isikolo kasicacisanga whether kuzaba lama-visiting loba kazi ukuba khona. Bazasazisa in due course, but ama fees abefunakala sebidi ngokugcweleyo the US dollar component lale ibhatalwa nge local currency.
Unkosikazi Judith Ndlovu uthi akula mali yokufundisa abantwana.
Anti challenge engibe layo ukuthi ama companies baphuzile to pay us. Now izikolo sezivula sokumele siyenze ama errands wonke ama lines ebank network. Izikolo vela zivume ukuthi umntwana angene engabhadalanga fees. Ngapha emsebenzini yabufuneka, ngapha ukumele uyenze wonke ama duties okumela owayenzelwe umntwana kwanise ukuhamba esikolo, lento zonke ezikwanileyo. Ngapha inflation ichayile, imali yangikhona ukuthi kwane konke vela ikwane.
Omunye njalo umzali umnumzana Nkosana Marimo uthi kukhanya engani abantwana bakhululekile kancane lonyaka uma kukhangelwa ubhubhane lwe-COVID-19.
Ingozi kade sikhangelene layo ilethwa ngumkhuhlane we-COVID singani nganeno okusipha lathi ithemba ukuthi abantu bethu bavikelekile lanxa besiye ezikoleni. Kuyathabisa kakhulu ukuthi amalanga abazawafunda aseyanele, sengamalanga apheleleyo ngamahlanu, okutsho ukuthi sebezathola imfundo eyaneleyo. Hatshi lokho besokusenzakala ukuthi bebethola imfundo esilelayo. Njalo silethemba ukuthi ababalisi labo bonke abogatsha lwezemfundo baza kuzinikela ukwenzela ukuthi isizwe sethu siphumelele, labantu bethu baphumelele.
Unkosikazi Nomvula Mpofu olabantwana abafunda kobulawayo uthi konke kukhanye kuqhutshwa kahle lonyaka.
Hayi, kwa this term izikolo zivulwa, hayi zivulwe kuhle, sibila zange sibe lodubo. And lesikolweni hayi labantwana zange babe lodubo. Ekhona nje kuphela ukuthi kulaba abazali side singakabhadali i-school fees besikhunjuza ukuthi please bhadalani ini i-school fees. Hayi, bazingele ukuthi esibili abantwana esikoleni ukuthi them akufana ndakwezinye indawo bathi baziqoshe ngelanga lakuqala kuthiwe buyelana bangabhadalanga, kodwa thesayi bazingenele esibili ukuthi.
Unobhala ugatsha lwezemfundo unkosikazi Dumisang Thabela ngenyanga ephelileyo wakhupha umbiko okhuthaza izikolo ikakhulu lezi ezilabafundi abahlala esikolo ukuba ziqhubeke zinanzelela indlela ezifakiweyo ezokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 kanye lomkhuhlane wohudo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Sesikhangelezi ezivela kumanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba iqhubekela phambili impi kwele Sudan loba abalwisanayo bezama ukukhulumisana umlotha. Abamele uhulumende wakwele Sudan labakucelele butho ele-Rapid Support Forces bakwele Saudi Arabia lapho abakhulumisana khona ngokumisa impi le. EleZimbabwe selilungisa amagcobo ahambelana labelejwabu abaphila lesimo se-albinism. Amagcobo lawa akhangelelwe ukuba azaphathisa ekutshisweni lilanga njalo ngesikhathi samakhaza, kubika uMark Peter Ntambe.
Amagcobo lawa alungiswa isikhwicamfundo uDokotela George Famba esebenzelana nezihlanganiso ezimele abaphelela lesi simo se-albinism ngemva kokubona udubo lokusilela kwemithi lamagcobo ahambelana labo ethengeka ngentengo efinyelelwa ngabaningi ngoba sebenanzelele ukuba abanye babo sebehlaselwa yizifo ezifana lemvukuzane yejwabu belahlekelwe impilo.
Lokhu yikho okwenza salungisa amafutha lemithi le elakho ukwengezelela impilo yabantu abalesimo se-albinism.
Uthi imithi ekhona lamagcobo we-sunscreen ezikhathini eziningi iyadula.
Some of the sunscreens are not just unaffordable, but they are actually harmful. Because the sunscreens are developed for...
Iningi lama-sunscreen la avela ngaphandle alungiswa ejongane labelungu. Uthi umehluko khona yikuba amafutha la ayavikela aphinde elaphe njengomuthi ngokutshiyeneyo okuhlasela isikhumba sabalesimo se-albinism.
Lotion yathi nayo It's not just a sunscreen or just a lotion. As good mshonga. And a mshonga...
I lotion le, I see your lotion nje kuphela. Kodwa ngumuthi sibili owelapha ijwabu ukuvikela njalo kusaba zelanga.
Isikhamfundo ekolitshini elikhulu leyunivesithi yeZimbabwe uProfessor Jeffert Chifaba uthi kuyajabulisa ukuba sesilamagcoba ke anje alungiswa elizweni leZimbabwe.
They've been tested, they work much cheaper than what they actually imported from
America. Imithi yonke le isikhona kuleli besisenza imarket testing okwamanje sesiyilungisa ukuze itholakale kuhle.
USilent Fungai Pacha onesimo se-albinism uthi babekade bebhekana lodubo lwentengo yamagcobo lemithi enje, njalo iningi labo bengelamisebenzi kusiya ngenketha bechave abahlangana layo empilweni zabo kuleli.
Our sunscreen lotions are very expensive.
Indaba ejabulisayo kakhulu, lokhu kungasiza sibili ngoba sidulelwa ngama sunscreen.
Amafutha akhona kathesi angabiza ke imali engedlula kumadola emelika ngamathumi amabili kumbodlela eyodwa. Kwele Zimbabwe kubikwa kunabantu abafike kunkulungwane ezingedlula ezingamathumi amathathu 30,000, okutsho isimo esikhulu sesilinganisa lesimo semhlabeni jikelele lapho othola umuntu oyedwa phakathi kwabazinkulungwane ezingamathumi amabili 20,000 elesimo lesi. Lokhu kutsho ukuthi eZimbabwe okunabantu abaphakathi kwezigidi ezilitshumi lane kusiya kulitshumi lanhlanu 14 to 15 million kungatholakale ke umuntu olesimo lesiphakathi kwabamu ngamakhulu amahlanu, okuba yipercentage ephezulu kakhulu. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Abafelokazi labesifazana abazimeleyo eVictoria Falls basebenza gadalala ukuze beguqule impilo yabo. UNokuthaba Dlamini usedulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kulabathunga okuchiyeneyo labalolonga izithombe zenyamazana zasendle lokunye okuthakazelelwa ngabantu bokuza abavela phose emhlabeni wonke jikelele. Umfelokazi uVirginia Ndlovu uphila ngokuvukela emabhawa labazukulu bakhe esiyadobha izivimbo zokunathwayo azisebenzisa ukwenza amacansi amancane okwendlala ngaphansi kwezitsha zokudla. Ngomunye wabafelokazi lamanina azimeleyo abedlula ikhulu abasebenza eZambezi Art and Craft Women's Market eVictoria Falls.
Ngiyahamba labazukulu bami emabhawa noma emagrosa lapho abanatha khona utshwala noma amadrink. Hamba ngidobha lokhu izivimbo. Izivimbo lezi ngadobha ngihambe futhi kwamathela abathunga izigqoko ngicela ama-pieces amalembo ngithunge izivimbo ngakho ngifake ilembo lami.
Uthi ngezivimbo lezi ngemva kokuthiwa ngumkakhe wenelisa ukufundisa abantwana bakhe omunye wazo wafika emfundweni ephezulu. Umfelokazi uRoda Dube ngomunye wabaqala inhlanganiso le ngomnyaka ka-1979. Uthi ngemva kokubhubha komkakhe wenelisa ukondla abantwana ngokweluka okuchiyeneyo langokulolonga izigodo.
Ngisebenza umsebenzi wokuthengisa izigodo. Kudala sasithengisa amadoyili. Sathe sasisela amadoyili esiwathengisayo ngenxa yokuswelakala kwentambo yokuthunga ayisekho. Sesiwoda imiganu, siwoda amajirafu, swadweba, swapolitsha. Sizama ukuthi sifake khonaphana sithengise. Kusukela khonapho ngiyaziphilisa ngakho khonokho ukuthengisa. Labantwana abakabhudi wami labo bangu-8 labo bathiwa ngabazali. So angilaplani ukuthi ngibaphilise indaba yokuswelakala kwemali. Impilo iyangomela, ngicela ukuthi i-government phakathi kwebhizinisi ngangenela ukuthi sihlole ukuphila kahle. Lezi nto esizidingisayo ngezingakwanisa ukuphuma ngaphandle kuyamazwe, sithole ukuthi sibe le ndlela yokuthengisa.
Abacubunguli benhlalo zabantu abeZimbabwe Vulnerability Assessment Committee kumnyaka ophelileyo bethule umbiko othi isabelo seMathebeleland North silenani labantu abangamachumi amabili lasikhombisa ekhulwini 27% abangabafelokazi. Babika njalo isabelo lesi silentandane ezingamachumi amabili lambili ekhulwini 22%. Unkosikazi Monica Moyo uthi kunzima kakhulu ukuthengisa impahla echiyeneyo ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19.
Amakhiwa arutshwana kavuyika ngakho njengakudala. Kathesi hayi, kurutshwana sibo sinsikhathi bayabuya kusinsikhathi kavuyi. besinskata siyabathola dathi siyazuza konoko esiphila ngakho lokuthi ungazuza ukuyimadla nani konoko uyakwanisa ukuhambisa ngapi esikolo yobhadari yabazukulu isikolo lokudla khonapho.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso le unkosikazi Buyisile Sibanda wengeze esithi imithelo yekhansili lohulumende iqonge kakhulu okwedlula imali abayithola ngenyanga. Uthi bathola amachumi amabili amadola emelika ngenyanga.
Sobe sikhangelela ukuthi ungxenye singathola uncedo lokuthi sincediseke sikwanise ku-exporta lathi siyethengisa izinto zethu emazweni lapho esingathi kumbe kungatholakala khona imarket engcono than lapha kithi ezweni.
Abogatsha lweZimbabwe Tourism Authority bathi ngomnyaka ubhubhane lwe-COVID-19 luqhamuka inani lezethekeli lehla okuphezu kwamachumi ayisikhombisa ekhulwini 70%, njalo lokhu kwadala ukuthi iningi labantu lilahlekelwe yemisebenzi ngoba inkampani ezinye zavalwa. Umnumzana Godfrey Godi, isikhulumeli sogatsha lolu, ubika ukuba selikhuphuka inani lezethekeli eVictoria Falls. Lokhu kukhangelelwe ukuba kuzanceda abafelokazi labesifazana abazimeleyo abathengisa impahla etshiyeneyo edolobheni leli. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseVictoria Falls, ngingunokuthaba Dlamini.
Siye sizwe ezomculo ngamafutshane nje khona manje.
Kale ngxolele bafowethu kambela mingumculi angiculi legoma ngiculi lekwayito bongiculu umculo wakuthala.
Ukhuluma lithokazi igama lokuzalwa ngothithibele Phiri. Ithokazi leli ngumanyathi futhi njalo osebenza lomandlela usikhobokhobo. Umandlela usikhobokhobo ngihlanganela ngo-2017 mina bengivele ngu-Victrice yaqoba ngisebenza lwe-Desire. Kukanti-ke vele emveni ngale I was working with oMbongeni Ngema ku-theatre emakhosi labo Khonti Mhlanga yebebangikhuluma ku-theatre. From there bengise Mntombini Zomqangala ngengasebenza loSandra Ndebele. That was 2010, 11, 12, 13 and 14 whereby sahamba khona e-Austria, Germany, Canada, Russia. It was 2011, 2012, 2013. Canada it was 2014. We came back more 2014 from Canada.
Kodwa bantwana mazuthenga isiqhoko esishe sidala sla
sicula imbube
from the street something voices
sicula bantwana bancane
you are taken back to the world of my forefathers preserving our African and the one to live. Yes, sicula imbube. The music that originates from our forefathers and generation to generation. It is still past the oil. Imbube, the acapella music that has people dance and listen to during ceremonies and festivities amongst their faith. Yes, we appreciate you guys, but we cannot forget our roots in Belapi. Yes, as a strong, bold, and vibrant African woman, I am not shaken by any transgressions or heckling of life or any form of obstacle.
Semizologist Maramini Futa is a picking vocalist. Kates, I'm working with umadlala sikhobokhobo indoda yehloka kukanti-ke futhi at the same time ngirekhodile my two singles ngincediswa i-Gristas ijongosi ngihlabela isicathamiya kodwa-ke angisoze ngihlabela isicathamiya soda also record ezinye izingoma o-afro jazz labo jazz ngokwabo labo lezi trad
Sikulimbube, mbube sikulimbube.
Bantwana,
bantwana, bantwana, bantwana. Lazela mnandi piano le.
Mina me poet, me singer, me dancer, me actress. Ngiyashafutha mangu ngoma traditional drums, lamawosho, lamawoso. Eish, ngiphose ngi all round, I can do wonke as long we act. Let me do something for you. Just a small, small, small poem. Engayenza ngilo desire umoya okusayi digestions. Ithi yona khona khona. Every time we do sin, we look sideways and all round. But you always forget to look up. Because there is someone always watching. Sin unseen is sin revealed. And whoever sins knows it's known one way or the other. Uthando. I mean rudo. It is a potential source of tragedy and frustration when underpants are pulled down, private parts exposed, brains fall out. You know what? When a girl lies down, she doesn't only open her thighs, but her entire life too. Sex is nothing. Nothing is sweet and sexy.
Yeah, lo ke ngutitibele phiri phela umanyati uyashaya sibili. Lingakhohlwa ku live talk namhla ke sixoxa ngohambo luka mongameli Emmerson Mnangagwa eBrithani. Singagqibiki sike sizwe ekade silazo namhlanje. Umntendondaba walini namhla ukuthonisa udaba lwebandla leMDCT. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalisayo ngumthembo Sithemba uKip Stube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.